isusu sebato re-MDCT rinotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa hatizi kufara nenyaya iri kuitika nenyaya yezvemasaisai nemanyuzipepa edu. Takafora tikamacha tese nevakomana vezanuPF tichiti tida kuti tive new dispensation, tichiti vamugabe vaidzvanyirira vanhu vabve ipo paya paya. Asi tinoona kuti zvaingoitwa kudhara ndozvekuramba zvichiitwa musi uno. Mukatarisa, takaenda kuIndependence naPresident Chamisa, hapana chinobudiswa kana chimwe chete, asi ivo vanenge vaiti ngatishandei tese semhuri imwe chete. VaChamisa vanoita marali makuru kwazvo vachitaura nyaya yekuti Zimbabwe ngaaenderere mberi. Vana veZimbabwe ngatibatane tichienda mberi nenyika. Hazvibude izvezvo. Vana Herald nana Sunday Mail nana Chronicle ngadzizive kuti imidia yevanhu ende zvinofangwa kuti in terms of the constitution ikavhe vanhu vese zvakafanana.
Vachasi.
Aiwa, new dispensation yavo dzarusununguko munyika rusiri rwekumbonyepera kana kufungidzira. Mamedia houses akawanda, tiri kuona even maofficial ones. Nezvino ndaiverenga nyaya yekumukoti yeMDC yavari kutatsurana vachamisa namaikupe yanga irimo muHerald. Handizive kuti hakusi kukavha here ikoko, asi vebato reMDC ngavazivewo kuti pane mutsauko pese panobuda president Mnangagwa vachifamba, vakangofamba mustreet inews idzodzo vanenge vachiteverwa nevatapi venhau. Tisingazivewo kuti ivo vari kuitawo maefforts akaita sei ekuti vazivise dzimba idzi dzenhau kuti dzizive kuti maplans avo vari kufamba zvakadai zvakadai. Zvazvakanakira ndezvekuti pane nzira dzakasiyana-siyana dzakawanda dzekuti nhau dzisike kuvanhu. Hatingangoramba tichichema chete. Pane mamedia houses akawanda, pana naFacebook, pana naTwitter, dzese idzodzo inzira dzekuti zvinhu zvisvike kuvanhu.
Vamurizizai pindurai tinzwa.
Well, ndinotenda nemhinduro yapuhwa navachasi. Chinhu chakakosha honorable ndechekuti ZBC haizi yezanuPF. ZBC yanga isiri yavamugabe. ZBC yanga isiri haiziri yaPresident Mnangagwa. Kana iriko ichiwana mari kubva kuhomwe yenyika ichibatsirwa, inotova mutemo. Ende ndinofara kuti vachasi muri gweta guru munyika muno. Gweta guru rakashanda kureserve bank, gweta guru ravamuparlament. Munozviziva imi pamutemo kuti inosungirwa kuti ive ichipa an objective coverage yevanhu inotaridza kuti munyika what is the general discourse. Izvozvo hazvizi kuwanikwa izvezvo. Hatizi kunyanya kutarisa nyaya dzekuti government magovernment program. Tikutarisa kana tikatarisa even nyaya yemapolitical program, isusu seMDC tinoti kana vamunangagwa vakabuda vari kuhange vakapfeka sikavha yavo iya, vachamisa ngavabudewo vari kuchipinge vakapfeka signature t-shirt yavo iyayi. Chinhu ichi ndecheruzhinji chakafirwa nevanhu vakaenda kuhondo vaitaura nenyaya yeone man one vote. Asi maitiro anoita mabiya edu ezanuPF aya vanokanganwa kuti patakanetsana tichiti mugabe must go, vakazozviona kumashure shure vakazojoina vatsvangirai vakaenda nematenga paroad paya paya. Hazvina kushanda, vakazoti koka isi veMDC kuti vakomana chinhu chanetsa ichi hande tinofora. Vanhu vakanofora paya havazi vanhu vekuzumba marava pfungwe, havazi vanhu vekudotito, vanhu vemuHarare muno matinokondrola ezeMDC.
Orare Bochasi.
Aiwa, new dispensation ndingambobvuma kuti yakanzi ndeyemuHarare chete. Chiitiko chakaitwa nevanhu vese ende handibvumirane nekuti musangano waonarebo zvai ndiwo unokondrora Harare. Asi zvisinei, dai pane umbowo hunoratidza kuti pane news dzarambwa neZBC kana Herald kuti dzibude, tingadai tichiteerera.